kunzwi kwake zvakaitika pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwatanga muHarare nhasi kuchitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Monhlante vachitora mashoko avo vafakazi vasati vatanga kutura humbo hwavo kukomisheni iyi vamonhlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vati chavari kutsvaga ichokwadi chezvakaitika kuti chibude pachena.
Our task will be as follows. One,
basa redu ratakapiwa nderinotevera kuongorora kuti zvii chaizvo zvakaitika zvakakonzeresa mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu ine chekuita neparudzo, kuongorora kuti ndivanani vakaita zvavakaita uye ndivanani vaivatungamiri uye kuti vaizviitirei uye kuti vakashandisa nzira dzipi kuti kuita zvavakaita pairatidzei, kuona kuti chii chakaitwa nemapurisa kuchengetedza mutemo nekugara zvakanaka, kuita tsvagiridzo yekuti vechiuto vakazopindira sei mukubatsira mukuchengetedzwa kwemutemo nekugara zvakanaka, kutarisisa kuti chisimba chakashandiswa chakanga chakakodzera here pakuchengetedza veruzhinji pamwe nemutemo nekugara zvakanaka kwevanhu, kuongorora kuti zvinhu zvakapuswa kana kukuvadzwa uye kuti vanhu vakakuvara zvakadii, kuita tsvagiridzo yezvose zvine chekuita neongororo yekomisheni yedu, kupa kurudziro yedu mune zvatinenge tawana uye kupa mutungamiri wenyika zvatinenge tawana muongororo iyi mukati nemwedzi mitatu kubva patakagadzwa kuti tiite basa iri.
Vamonhlante vachipedza kutaura vatori venhau vemasangano akazvimirira vanyunyuta kunaivo vamonhlante pavanzi vachibuda muhotera manga muchinzwikwa nyaya iyi kuitira kuti kusare vatori venhau vezbc chete. Mumwe wevatori venhau ava Violet Gonda uyo anoshanda akazvimirira audza vamonhlante kuti vatori venhau vese vanofanirwa kubatwa zvakafanana sezvo kunzwikwa kwenyaya iyi kuri kuitwa pajekerere.
Zvinoshamisa nekuti Zuro chai chai the Minister of Information Monica Mutsvangwa akataura papress conference kuti media yese whether kutori media yekustate or private media you receive equal treatment, asi nhasi tauya kuno kucommission of inquiry tonzwa kuti only ZBC ndiyo inobvumidzwa kupinda necamera mukati muri kuitwa masubject hearings, so of course vanhu vakawanda havana kufara nazvo especially iwo my journalist, because at the end of the day it's a public hearing, they should allow everyone kuti vapiwane swapinde imomo. So petapinda tabvunza iwa Mutsvangwa because atakutobudiswa after wangoita opening my opening remarks and my introductions kuti media ngaichibude kungosara iwo vane ZBC. Saka tikati how can you have a public hearing nezvinhu zvakadai where you're not even allowing the independent media to also access, and it is not only the ZBC that should have this monopoly yezvinonga zvichitika munyika munomu. So luckily wazwisisa wakativumidza kuti tigare tirimo kuti tione kukavha zvazviri kuitika nasi.
Mushure meizvi vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni iyi vanosanganisira muzvare Patricia Rudzawi avo vaiva mumwe wevaongorori vesarudzo vawalter Mutanga avo vanochengetedza pamuzinda wepanhau reherald navapeter Manoa avo vati vanoshanda pamahofisi ezanu PF muprovhinsi yeHarare vati mhirizhonga yakaitika musi uyu yakakonzerwa nevechidiki veMDC Alliance avo vavanoti vairatidzira mudhorobha. Muzvare Rudzawi vaudzawo komisheni iyi kuti dai hurumende yaona kuti mahofisi emapato ezvematongerwo enyika abviswa pakati pedhorobha kuitira kuti veruzhinji vasakuvare kana kufa kana vezvematongerwo enyika vachiita zvemhirizhonga. Mumwe wevapa ufakazi Valoson Nyanhanda vatiwo vakamanikidzwa nemasoja kubuda motokari mavo vakashungurudzwa zvakaomarara nemasoja aya ndipo pavanoti vakazototesa mabhurugwa avo vanzwa pfuti dzichirira. VaManoa vatiwo mapurisa akaridza pfuti pamahofisi ezanu PF ari muna 4th Street kudzamara mabara apera mushure mekunge varatidziri veMDC Alliance ava vapisa motokari dzaiva pamahofisi ebato ravo aya pamwe nekukanda matombo akasiya mahwindo emahofisi ava apwanyika. Mumwe wevakapfurwa pamhirizhonga yemusi uyu vaAdrian Munjere avo vanga varipowo nhasi panga pachinzwikwa nyaya iyi vati vari kushushikana zvikuru nezvakaitika izvi.
Haidiri kupfurwa kwandakaita maonero andakaita hangu anofanira ari masoja akandipfuura but ndisina kufeisana navo handina kuonana hangu navo but taiziya kuti vanhu vaitiza vachibva uku vachitananswa kubva kuhavhesuku vaitananswa nemasoja ende pandakapfurwa kuti ndii ndigare pasi papasingagariki bhozi dzairamba dzichingorira takabva tatanga kutiza mwana vanamborasa pfungwa panguva yacho ndichitizira kucentral police saka kubva ipapo zvandaafekta zvakawanda muupenyu hwangu mwana handichakwanisa kushanda kushandisa ruoko rwangu this is my right hand ndakarimara ndaane kabuka kafiye kaikaika kuti panongoitika ndaane kuvhunduka ndaane kutya kana kurara chaiko chaiko zvirundi ndikutambura maona nezvinhu izvozvo zvakandiafekta zvakawanda nakuvabatira ndaimboitawo mari kana mushandiro wandaita ndiri munhu wekuti maona physically strong munhu anongoita mabasa ese ese ngoti ndingokwanisa kurarama pakanzi pari kudiwa manual labor ndandichingoita ndichingowanawo kurarama munongoziva senyika yedu isina mabasa iye but ndiri kurwadziwa roko hatisati kwandizorodza pain infect ndinomwa about 12-10 matablets 8 tablets a day mona kungoita get rid of pain chete chete mona abva ndanichifanira kunge ndine 2 weeks ndakarara ndiri kumba ndichipora after op but I had to come here ndambonzi kune inquiry kunoko
kunzwika kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wa 1 yamavhuvhu uku kwanzi navamuhlante kuchaenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi pamhirizhonga iyi pakapa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimirira anoti uhwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamuhlante vati vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.